kusasa ekuseni.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Klanganya. We are broadcasting from my home this Monday, October the 4th, 2021, due to the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and other issues.
And as Kip said, we will be looking at the COVID-19 pandemic and looking at some of the figures that have been brought in by the Ministry of Health regarding the COVID-19 cases in the country.
Now, according to the Minister of Health, two people died of COVID-19 yesterday, and 35 were said to have contracted COVID-19. And then there were 250 new recoveries. The Minister of Health also reports that from March last year, there are 131,129 people who have contracted COVID-19, and out of this number, about 133,000 have actually recovered. According to the same ministry, 4,627 people have died of COVID-19. Right now in Zimbabwe, there are 2,715 cases of COVID-19. These are active cases. And the people that have been vaccinated, they are numbering over 3 million. And those that have been vaccinated for the first time. Those that have been vaccinated for the second time, they are 2,312,337. So it seems as if the vaccination program is going on in Zimbabwe. Yesterday, there were 5,783 people who got their first dose of the COVID-19 vaccine. And today, actually, on the same day, there were 9,970 people who got the second dose. Marvelous, over to you.
Yes, Gibbs, talking about the number of people that have actually had their COVID-19 vaccinations regarding, you know, the Minister of Health. We had the Minister of Health who's heading the actual COVID-19 program talking to our reporter, Blessing Zulu, last week. Dr. Mahomba saying that, you know, they were very pleased with how the program is going on, but they were saying that their biggest problem right now is the issue of unsubstantiated facts or fake news, we call it, on social media. They said a lot of people wanted to be vaccinated, but they were being deterred by the amount of fake news that has been circulating on social media. So then Dr. Mahomba actually told our reporter, Blessing Zulu, that people should refrain from taking the facts that they regard as facts that are circulated on social media. They should instead go to their health professionals or their doctor and ask about the COVID-19 vaccine and ask also about what the advantages are, the side effects. And also, as you know, Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to have herd immunity. So that's where the government is going and heading towards that direction. And Dr. Mahomba was actually saying that the government is very pleased because they are saying they are one of the countries in Southern Africa which has been saved by the World Health Organization to be performing above par. So we will keep an eye on that to see whether more people will be vaccinated this month of October. Over to you, Kit.
Yes, we also have one of our guests who is Mike Wobe, who is actually one of our youth leaders in the VOA Zimbabwe service. So we'll put him on standby there. He'll come in telling us about his experiences in terms of covering COVID-19 cases. We know that he's got a program tomorrow, so he'll give us his take on what is going on. So, okay, for manje, Zuluganda, basiyabona ukuthi izolo, COVID-19 ibulele abantu ababili. Lokhu ke kubikwa luhlangothi lwezempilakahle. Uhlangothi lolu lubike njalo ukuthi kulabantu abayi 35 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Kuze kukhanye khona manje ukuthi iCOVID-19 iyabulala kakhulu. So kulabantu-ke abayi 4,627 asebebulewe iCOVID-19 kusukela nyakenye. Xa sisikhangela-ke abantu asebebamba igcwale leCOVID-19 bafika 131,129 kusukela ngombimbitho. Kuzobuya-ke abayi 123,787 ngabantu asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Xa sisikhangela khona manje eZimbabwe ama-active cases ayi 2,715. Kodwa singakhohlwa njalo ukuthi linxoleni uhulumende ulohlelo lokuhlaba abantu amajekiseni. So abantu sebehlatshwe okokuqala bayi 3,111,885. Those sebehlatshwe okwesibili bayi 2,312,337. Xa sikhangela ke ukuthi kuhamba njani izolo ke kuhlatshwe abantu okokuqala abayi 5,783. Bese kuthi abahlatshwe okwesibili bayi 9,970. So kukhanya ngani kuyasetshenziswa sibili kule Zimbabwe nxa sikhangele ukuthi abantu bahlatshwa njani. Kodwa kuyakhanya njalo ukuthi kungani akwafiki khonapho ke kubanga lokuthi abantu bahlatshwe bebaningi. So iZimbabwe ikhangelele ukuthi ifuna ukuthi kuhlatshwe abantu abayi 10 million. So kathesi singathi sebedlulisile inani eliyi 10%, kodwa ke kungani kusakude phambili. Over to you, Kurangapo Game of Lives.
I was looking at the name of our local fashion watch hero, and after the same swim on October 4, 2021, it is in Marcus Susan and Kumba from Sorpedenda and COVID-19. Parish not known for Tibas region Tano, the Rukunan was the East of Hanaya, even the Iowa Evil Nova, the COVID-19 Parish not known for Tibas, the Ita says the truth. After that region Tano, who is a good Iro, Ran, another 3 million, and no by the COVID-19. We say Paris, you know, but this will cannot notice no familiar punch expire than 10 million, which are put in the name of one equipment or Paradira. Munita, we say, which are put among a hint of that one in that TV, but as one equipment, but you just kill what you obtain, can I think of a bad seer until very each year. At known as a current studio, seven Yaka Ponsa Yuk Tower. Na Dr. Maomba vanova ivo vanobata bazi rezvinyaya iyoyi yeCOVID-19 vachitaura ivo kuti vari kufara nemafambiro ari kuita chirongwa ichochi sekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19. Dr. Maomba vakataura ivo Studio 7 kuti tiri kunyanyonetsa pari zvino inyaya dzekushandiswa kwezvatingati internet kana kuti WhatsApp nezvimwe zvakadaro vanhu vachitumira iwo mashoko asiri echokwadi inonzi iwo fake news. Vanoti iwo vanhu vazhinji vari kuwanikwa iwo vasiri kuenda kunobayiwa nhomba idzi dzeCOVID-19 nekuti vanenge vachishandisa ruzivo rwavari kuwana pasocial media. Izvo vanga vari kutaura ivo Dr. Maomba kuti izvi ndozviri kunyanya kukanganisa donzvo ravo rekuti vasvike pakubaya vanhu 3 million. Dr. Maomba vakaudza Citizen zvakare kuti pari zvino sangano reWorld Health Organization riri kufara nemabatiro ari kuita Zimbabwe chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Saka tange tiri kutarisawo zvimwe zviri kuitika panyaya iyi yeCOVID-19 tichiona zvakare kuti nyaya yeCOVID-19 iyi uyezve kubatwa kwevanhu nechirwere cheCOVID-19 kuri kuti kwirei muzvikoro umo muno tinoona mumwe nevamwe vechi iki saka tange tiri kumbonzwa kune mumwe mutori wedu wenhau watinoshanda naye Mike Hove uyo anowanzowo achiita zvirongwa zvake uyezve achange ari pachirongwa chake achiita chidiki mangwana kuti zvii zvaari kunzwawo nyanya panyaya iyoyi yekubatwa kune chidiki nedenda yeCOVID-19 nenyanya muzvikoro.
Iyo vahambe siyamusi umavela sapa kukhuluma ngokuthi unkosikazi kumbe ngithi udokotela Agnes Mahomba ngomunye walabo abasebenza umkhuhlane lo besehofisini kamongameli. Kukhuluma ukuthi kugcwele i-fake news okunye okumangalisayo abantu bekhuluma nge-COVID-19 kukhanya ngazani kuyahlupha uhulumende konke khonokho. Sinethemba lokuthi hhayi kuzalungiswa ngendlela abayifisayo. So ke sixoxe lo baba uWillard Moyo ukhona ngale ke esilobela enkabazwe okhulumeke nge-COVID-19 ukuthi uhamba njani khona ngale e-Midlands Province. Uthi zama ukuthi sizwe ukuthi utheni ubaba uWillard Moyo.
Hayi iCOVID-19 ikona Dube. Ikona sibili asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengoba na inamba zangkhona ngani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa ke hayi lokho sisavule isolo cause sisabhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele. Lokho sibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe ivikele iphelele ngihambe ngaya ngayacela eZibagwe rural district council ukuthi bagebang kipele mobile clinic. Ibu izo saba bantu nje business center kuma chipisa hai. Bang lalela shua babuya. Bafika baba saba bantu. Abanye ngakhulu abanye babeswela ama second dose abanye beswela ama first dose hayi babahlaba sibili akutshenzeka abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real so hayi ikhona sibili ikhona sibili laloba sisazi ukuthi government yethu ayikazi izokutesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khona ama test esiwazwe ama region ngathi batesta ngakumbe bateste drop-in angikwazi lapha nje idonsa yonke nje khona pha hayi angaze ngibone bezotesta la so siphila ngokwesaba ukuthi hayi ole flu ole olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele ageza izandla kakhulu avale lo mlomo lamakhala ya iCovid yasineke sithi ayikho dube ikhona sibe.
So that is the councillor Willard Moyo of Tonsa Ward in Silobela, that is in the Midlands province. So all what he's saying is that, you know, COVID is real. And recently he went to Zimbabwe Rural District Council, where he requested the health officials to visit his village, you know, to inoculate people. So he says that the program went very well, and he's hopeful that the government is going to act on some of his requests, including testing people around. So he's hopeful that, you know, people are listening to what the government is saying in terms of protecting themselves from COVID infection. So in a way, he says the problem is that the government has not yet come to the village to actually test people. But he's happy that the Rural Council conducted some of the inoculations, you know, recently. So all in all, he's a man that says he's always fighting for the needs of local villagers. And he says he's definitely doing this in terms of COVID. And he hopes for the best. And he says people must remember that they should wash their hands, they should practice social distancing, and they should always, always practice everything that the government is already telling people to do. Marvelous.
I work for Chicken Swapani, Union Yakan, and that's our ideas, eight seeker. As a lecturer of the Commission Paro, Corano Barahes of Sivasha, Dene, a rural Yakinati Katui, who took the Wolf in the Tivamu, even around the Maru, and the people are hit to swap, and Mayo Yemu, Bani Pelo, and the Mission Attack of the Commander of Charity, in those around Pitao, Kuru Kwao, after the dating way of the teams with Ukuru Yakan's one of this. Zulu West Studio 7 and Dr. Maomba Kamsola Petirongwa ake uhulumende uyezwe kuti vari kuzviri kufamba sei panyaya yekutaiwa itsinomba COVID-19.
Tiri kutomhanya mhanya subcommittee yedu task force inoona nenhau information ndopo wakatonyanyonangana napo chaizvo kuti wanyatsokuparadzira mashoko echokwadi kwete iyo mamisinformation tinongogara tichinzwa iwawo tichiwa tichishanda nemachief edu munharaunda mumacommunity medu zvese izvozvo ndozvetiri kungoita asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo panga pamusha pako iwe nemhuri yako kuti ewewe tapota musangotaura zvinhu zvemu zvisina chokwadi nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya saka tiri kuti isu chirwere ichi hasisi chehurumende chete kuti ishande yega ndechedu tese ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere
asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino
tiri kufara hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu sakataura hurumende yakataura kuti toda kuti 60% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity sezve tiri kumhanya mhanya nazvo kupindura mubvunzo wenyu hongu tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeafrica muafrica region yewho inodifainwa newho isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi penyika dzose maererano nekubayira nhomba.
Ko vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kunorth africa uko Dr. Maomba?
Tinozviziva kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kunorth africa uko asi hadzisi muafrica region inodifainwa newho Saka patiri kuone ipapo pa Africa region yaka jifa inwane WHO Zimbabwe zilipambele chaezo izo zilukuti faza asika atikungo fazi wa chete tili kutula mbatisi manya nendima kujira kutiki gone kushikuwa target jedi dia zetaka taura kubakuma mbokwe vaccination program yedi zetukula mbatisi manya manya nazo.
So there we were hearing from Dr. Mahomba speaking to Studio 7's Blessing Zulu about the program that they're doing, also highlighting, like we said earlier on, the issue of misinformation. And she went on to say that the COVID-19 problem is not just a government problem, but it involves everybody. So everyone has to take a role in fighting the pandemic. And then she went on to, as we said earlier on, highlight that, you know, they were very pleased with how the program is going on, except for the misinformation bit, saying that especially those that stay in the rural areas or they have relatives in the rural areas, they need to explain to their relatives that, you know, not to listen to what comes out of social media, as most of the information regarding the COVID-19 vaccine is misinformation and may deter their relatives from actually going to get vaccinated. Over to you, kids.
Yeah, kunjalo sibili ukuthi kukhanya kulohlupho olunye olumangalisayo nxa ukhangelwa ngakhonokho okwenzakalayo. Simzwile ke uDokotela Agnes Mahomba esithi ke uhulumende usebenza labantu bonke ukwenza ukuthi kulungiswe konke lokho okuningi. Uphinde wakhamba nje olunye udaba lwama-boosters ukuthi kumele abantu kwenziweni, ngakho wasesithi hayi bakhangele khonokho okwenziwekala emhlabeni onke jikelele ukuze bebone ukuthi bangaku kubamba njani bona ngokwako. So ke uthe abantu bananzelele ukuthi nxa kuyikuthi babikela abantu ngakhonokho ukuthi kulo mkhuhlane lo kumele belalele, ngoba umkhuhlane lo uthaya kuvisibili. Siyabona ukuthi endaweni eziningi umkhuhlane lo uyahlupha. Nxa sikhangela even lakhona lapha e-California kuthiwa ke sokule mandatory ukuthi abantu bahlatshwe besezikolo. So all those kind of things start scrumming as well. So now we are joined by our first guest, who is our colleague Mike Wobe, who is always covering COVID-19 issues on the show, The Connection. Mike, good afternoon.
Thank you for having me, Mr. Tobe.
Thank you very much. So tell us, you've been covering, COVID-19. When we look at the way journalists cover, you know, this kind of pandemic, how difficult is it to, how's the terrain in terms of covering such events?
I mean, COVID-19 has brought about a whole different ballscape in terms of journalism as a profession. Especially for young people like myself, who are constantly out there covering events. COVID-19 has meant we have had to come up with innovative ways of covering events. For the past, arguably almost 2 years now, a lot of us couldn't go out, up until recently, could not go out to these events and cover things in person. So we've had to figure out ways of via technology, like we're doing right now, of covering these events. Figuring out different manners of communicating when it comes to conducting interviews. And even as things quickly started loosening up to, like we are now experiencing, even then, it's still very important that you observe all these COVID-19 protocols, which is very difficult as a journalist. At times you want to be very close as you're interviewing someone. It's about getting the right picture. It's about getting the right angle. It's about getting the right snap. All these things are very difficult whilst observing the COVID-19 protocols. But, you know, we live and we learn. These are new things. This is the new norm. And so as young journalists, we've had to now come up with new ways of doing this job.
Yeah, so must come in a Mike, ukuthi nxa liphumaphuma lizama ukuthi licubungule udaba lolu ole COVID-19, kuhlupha kanganani njengama-journalist ukuthi likwenze khonokho?
Akukho lula, Mr. Dube, ngoba kuqakathekile ngempela ukuthi into yokuqala uhloniphe imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. So izinto ezifana labo-social distancing, ukugeza izandla, ukugqoka amamaski, konke lokhu kuyakuqakathekile. Kodwa nxa uyintatha kwizindaba, akukho lula vele ukuthi uhloniphe eminye imithetho yangkhona. For example, i-social distancing. Let's say, for example, umongameli angayenza press conference. Sonke vele njengentatheli izindaba siyazama ukuba khona ukuthi sonke sithole ithuba lokuxoxa laye, sonke sithole ithuba lokuzwisisa okwenzakalayo. And that means ukuthi izinto ezifana labo-social distancing akukho lula vele ukuthi uhloniphe umthetho onjalo. So over the past 2 years, we've learned izinto ezishiyeneyo that it's nothing easy. I'm an innovative means. Ukusebenzisa inkundla zokuxhumana abo social media, abo Twitter, abo Facebook, abo Zoom, labo Skype, njengalokho esikwenzayo manje. Ukuqhuba imisebenzi yethu, lokhu kuqakathekile njengentatha lezindaba, especially njengentatha lezindaba ongumuntu ongusakhulayo. To now utilize, you know, all these different platforms, ukuthi singaqhuba imisebenzi yethu kahle.
Yeah, over to you, Marvelous. Maybe you can go ahead and ask one or two questions.
Follow up to today, maybe speaking, my colleagues. Kisikani sao, makasa wanga upita siwe chiki, pambwa ino ye COVID-19 pa pandemic apa. Ungati zisa wa zita, mwenye ito, zita kutora nao, se mukoma na we chiki, kisikani sao, shanda suduku mbo ito wa munguwa ya fura.
Manje, you know, in terms of my interaction with Abasa, COVID-19 yao yane ma challenges akashi one day. I thought he key change mabatra chunita basare bisera chapeo now. For example, se jandan chisanangura kuna Mr. Dube. Jakafana unongo enda okune munu, uchida ukuchaka ma codes. Jakune za manje, nukutu wakufana kuongure iyo ya chino chi social distancing. Wakufana ukeza maoko, wakufana ukeka ma mask. Amchavu mitu, za kuti mungo sangana ne uwandue. Saka, sewe chidiki, what it meant was to have chaga, as not nechurungu, ma innovative means, kuita basare, especially kana uru mtapewe nao. Saka, zio za taku, itaka kushandisa ana Twitter, ana Facebook, ana Zoom, ana Skype, ana Microsoft Teams, munguita basare. Nga anjisa na mroze, kare kuna Mr. Tuwe kuti, ringwe dambu tukora, chukusanga nao, sewa tapewe nao, bari vanwe chidiki. Inya yekuti panokavwa ma events for example tikashiva paite varukava events nas tese sevatapiwe na ufuda kuva tiripo in person kuti tiwane kamukana wokumbobvunza wo vapaite maybe one or two questions navo vatipindure ndiruka basa redu in terms of gathering news asi izva zvakureva kuti takufanira kutsvagawo dzimwe nzira dzokuita basa redu A and B, ensuring kuti nesiwo tinokwanisa kubvunza mibvunzo yedu. Saka kana uri iko kwa Mr. Biden, panoti hanzi maximum vanhu 50, iwo uchitsvagawo nzira yekuti usvikewo maybe zvikanzi vatapiwe nhau usvika ina 11, iwo usvika kuna 9, kuti newo uwane mukana wokupinda uwewo nhengo yevanhu vanenge varipo vachikabva maevents aro.
Tumbutarisa ime nyaya ya taurwa na Dr. Mahomba. Nyaya ya arutawra jiyo kutidande mchandira kushandiswa jisiri faka naka panyaya ya kutimani warupu wani kwa hivyo kandirana na utisiri za chokwadi ya wanga wakuti hivyo fake news ili kuitika kutimani wata wani kwa hivyo vashina kuenda kumobai wanomba imi sile chitiki mwakata se ya katila kitambu tiko ilori revanga ninga warupu wani kwa vashina potirana ya hiyo yi nyaya za tinge tiri kutika fake news nyaya za kata risa panyaya utanu mwezi nyaya ya COVID-19 ili kutiriza parishina.
You know, nyaya fake news, but nyaya zenema is something I've been covering by youth for a very long time. Tora ninyanji, zakasiana siana, wangwari watapiwe nau, wangwari nyanji, nyaya zeutanu. Vese wano taanzi, especially patino tarisa nyaya zeutanu, kana watu nyaya COVID-19, it's important to verify my sources ako pa unu wana nau, especially kana uru muna nui rely on social media. Nukiwa nwechidiki wa jinji, na utawo, mazwano wano tuwana pa Twitter, wano tuwana pa Facebook, wano tuwana pa WhatsApp. Saka, kana hiri nyaye kuti, for example, nyaye zema vaccine, kana wati nyaye ze kuparara kwe COVID-19. Ukaona umuna kutumira mangoma link, and it's very important kuti uri verify my sources hapo. Saka, ukaenda kunema reliable sources, akafana na World Health Organization, ana African Union, kana tichitari za oma local sources ana Ministry of Health padande mtande pa Twitter wano kukara wachiposta zunga kasi anaseana. It's usually important kutu verify information yoyo yopane maa live sources akadaro. Instead of kutileo watambira na weeks, zonzi vaccine ili alishande kana vaccine ili rinoshanda, leo wakungo spread news usina kuverifya kuti vaccine racho rinoshande ili kana utadishande. Zunzi zakakosha izozo, and zvandabva kutaura izvi. Ndizvo zviri kutsigirwa nenyanzvi dzakawanda vari vatapiwe nhau uyezve nyanzvi miyacho.
asikinga tiki tangu zikura katika chera hivi kana kutira zunyanya kutika chera pangwa ino rei COVID-19 dote imbo onani sinyanyo kutika chera paniko parupitwa asifaru zomika zakasia na kuyana kana imbo mungomu Amerika pangwa yesaru zuu ya ba pakatipa wa Donald Trump pakatipa amai Hillary Clinton nevamwe wa hudu patika nyanyo na nye efe kiyo sikamba hatunga tia wezira hivi pangwa ino ya COVID-19.
Wangu, especially pangwa ino ya COVID-19, tika tarisa for example, ma example za mabla kutipa ya saruto za kaitika paka tipa amai Hillary Clinton na waimbo ya mtunga miruweze Amerika wa Donald Trump. Nyayo yangairi nyayo, of course yangairi of public interest kune munuweze pasirose. Afi yangairi singa affected munuweze pasirose. Asi patinozo tarisa manji nyaye denda re COVID-19 denda iraparaza upenyu wemunhu wese pasi rose. Saka ndipo paibuda manje nyaya dzakasiyana siyana vamwe especially pakatanga kuparurwa zvirongwa zvakasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana zvekupa vanhu mavaccine. Vanhu vazhinji ndipo pavakatanga manje kuresearcha kuona kuti vaccine rinoshanda here, vaccine harishande here, vaccine rinouraya here, vaccine harouraya here. Ndipo pakatanga manje kunyanya kupararira nyaya dzenhema padande mutande. Saka to go back to zvadari fair ndipo ipapa patingati it was most important and it's very crucial kuti vanhu vatange kuverifya masources avo nekuti pakatanga kupararira nyaya yeCOVID-19 apa vachiona mamirioni evanhu vachifa pasi rose, vanhu vakatanga kungomhanya pasocial media in a state of panic, of course, kunyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika.
Yes, thank you so much, marvelous. You know, Mike, while many things are happening and people are protecting themselves against COVID-19, we know that many people have actually lost their jobs. And there are some people who are now living from hand to mouth. You know, we've got this gentleman who lives in Bulawayo. His name is Temba. And Temba says, you know, even before COVID, he used to be a pickpocket, you know. He used to do whatever he likes. But he would get beaten up, you know. And at one stage, he worked in Namibia where he was caught stealing somebody's wallet from a car. It was not a wallet, as they say. It was a bag, you know. From a car, and then he was apprehended and beaten to pulp. He says the next thing that he found out was when he was in hospital. So he's a man that says maybe if there is any other job, he can do it. But right now, he depends on pickpocketing. He depends on, you know, breaking into people's houses, and he actually does the same on cars.
Yes, Chief. Where is the NPL in here?
I don't feel the Sula Nyayeva.
We are told. Okay, we don't turn the food.
I'm a phone station.
We are station 20. How are we coming to 3G?
But I'm going to number out in your police motor and skip. I nyakala tuzane zimota kona hapa. Mabaye nuterugamo abacharangu nanzuri.
Bana zasi kuleta le.
Bana zasi pambi ngose kadi mchozi. Sikuona kwanje baradi.
Right. Es mote lapho kwenza njani? Thathi skill.
Ndathi skill bazo tuone skula mapapa.
Kubula njani?
Okay, Temba, siyabonga.
So now, that's the scheme of things about this gentleman. So he is a man who plays by his own book. You know, he says he's been arrested many times. He grew up in prison as a young man. And he's been doing this for a long, long, long time. So he's got scratches all over the body. He has been beaten by using logs, you know, bricks, and all these things that you can think of. He is in Bulawayo. But he says Bulawayo doesn't have business. So these days he goes to Harare, where he'll be looking for cell phones and all those kind of things. So this kind of business, Mike, is something that is really, really painful to many people. Have you, in your coverage, actually had some of these kind of incidents?
I mean, of course, throughout my coverage amongst, you know, as we've covered COVID-19, one thing that that was highlighted amongst all the experts, not just medical experts, not just journalists, business people, and normal day-to-day people, is that crime increased. With lockdowns, with all these things, a lot of people lost their jobs, and a lot of people had to, they need to find a means to make money. And so Temba's case is not a very unique case. There's a lot of young people out there who had good jobs, who lost their sources of income, who have families that rely on them for food, that rely on them for school fees, that rely on them for all these things that I need on a day-to-day basis, who thought to themselves, well, this is the only way to make sure that food is there, to make sure that the family can get by. And so, yeah, a case of Temba's case is not very unique. It's not new. It's been happening. It just so happened that under the COVID-19 pandemic, it's something that skyrocketed worldwide.
Mm-hmm. And thanks to Ezra Jesus Wanda. He was speaking to this gentleman, Temba, who lives in Bulawayo. Over to you, Marvelous.
I work for Tangatribute,
Monday 4 October. Banga Patricia Donji, company Parrocket, it depot you know Chengeta Donji. Vari me Kuchumbanje Nyang Papa Matikwa, then Harana Zakati Puti, Kunokinga South, Vanuri Matonji, Doko and Gajenta Donji, Bravo, Paranga Chengesa, Ndodo and Jerusalem, Chara, Chazu Puti, Jinji and Gari Pua, no Pansa Kuitari, Arisefa, Pambo Yam, Varoz. Simuramoto kupam company Greenfield asi bauta sasa kuti atanga kuchengeta mapero aya achada wonderful akutana kudai vazhinji vanga vachitoya kuzoona moto kuti vanga vashi vasina kana zvaikwanisa kuita kuti vanga vari moto vaitotyisa
pane mapurisa here auya pachiitiko ichi
achitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingo chapasina mapurisa anga auya vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhanga aiyikwa kuti kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa zvatanga kusvika kuma11
pataurwa here kuti moto uyu watanga sei
pari zvino hapana taakuziva kuti chii chii kuitika nekuti moto watanga usiku vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira pavo kuma4-4 asi moto wanga watofamba zvikuitikana rachitsva haricho zvinoita miti rinotane pakati zvingangotero pane pfungwa mbiri dziripo wekutanga ndewekutiwo pamwe yatingati human error pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikutani chefodya chongodonhedza asi asina kutarisira asi munzira isusu vanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvichemo zvine vagari vari munharaunda iyi avaparogeti vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzatiupatoka zvakanaka nedonje iri idonje riri papurogiramu yapuresidendi yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatengeka kunze kwekotiko asi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwedzi mwedzi yeu vanopiwa mafuta kana kupiwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa pane maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachisati vapiwe mari vozozvishandisira vega
pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi
pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notisi pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndoyazoshandiswa nevamwe nekuti vamwewo vane donje ravo rangasati rabhataraka vari kutofarawo kuti aiwa vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina kuti maamo chitidzvinyirira saka tadzorerawo zvinotaridza kuti panenge paita kuti paonekewo nzira dzekugadzirisa magakava anenge achiitika pakati pemakambani nevagari vanenge varivo varii
We're hearing there from Clarice Maduku, who's out in Chipinge, where he said today there was a fire that broke out at one depot owned by a Chinese company. And he was saying that the depot actually works with local farmers who are under the presidential loan scheme, where they are given loans to grow cotton. But then he was saying that there seems to be some kind of dispute when it comes to payment, because the Chinese company, when now the people bring in their cotton, they are giving them allegedly some groceries or, you know, something in kind instead of cash. So apparently, you know, there was a lot of drama that was happening in Chipinge today, but we'll be following up the story in due course to find out what else happened. But from what I heard from Mr. Maduku, I asked was there any loss of life. He said no, and the police came in at 11 in the morning because this fire broke out at 3 a.m. in Chipinge. Over to you, Gibbs.
Yes, marvelous. We also have another person who spoke to Ezra Chizaspanda in Bulawayo, and he's talking here about, you know, the struggles that people are going through during the COVID-19 pandemic. So what the gentleman is saying is that he used to work in a formal place, but now he depends on, you know, vending and all these kind of things. He comes from Mwange, and he says life is very tough, like we are hearing him here saying, you know, at the end of the day, he has got kids to feed, and really life is very, very difficult for him. So there are so many people, like what Mike said, who are actually struggling during this COVID-19 pandemic.
How do I pang pirango tennis and what in the match pirango tennis and what in the match and tennis?
Utenzano
Kakulu, tennis, I meet a Makunduani, the match I know for Amazing, just different things, Penetti, Amanarit.
Imudina,
Imudi, say one.
Uncosel,
Uncosel's watch home.
Old Avantuan,
Avantuan.
But you know, open a door.
Bagumam.
So ndi ngoba supporter
yithe ngoba supporter
umunzi mohlana nabo kuyini bona
ubuzima enhlana kakhulu ukuthi uma nqa ngithengisa lapha ndlala kuzimo ukuthi angila license yoku yemvumela ukuthi ngithengise estradini enhlana namapolice bam basi yabotshwa sathathela izimpahla zethu sometimes sibizwe le mafind le standards zokakade zokuthengise
bangawuthathela abantu yenze
kumele ubhadale i-fine day $1,000
I was able to get a little bit of a
I was able to get a little bit of a project. Angasinika ukuphila njengokuthi sibe lezingadi ama-regations kuba ama-project okuthengisa ama-project okubaza njalo futhi sibe lama-license nxa kuthiwa kufunakala ama-license ihulumende ebe esinike i-chance ukuthi lathi sithole ama-license kona la afunakala ngosikhathi.
Right, so there you are, Mabra. So this is the gentleman that is talking about, you know, his struggles, you know, with life, because he says he used to work, you know, formally. But now he can't, you know, raise money for his family. And he comes from Wanki. You know, at the end of the day, he says life is very, very difficult under these COVID circumstances. Over to you, Marvelous.
Pamsoro pemaonero aita zvino panguva ino yeCOVID-19 asi tiri panyaya iyoyo yezviri kuitika munyika panguva ino yeCOVID-19 zvakaitimbonzwa zvakataurwa izvo negender commission pasi pechirongwa chitsva chavari kutaura icho kuti vachange vachiperefeta nyanyanyaya dzekubhinywa kwevana vasati vabhazira uyezve kurodzwa kwevana vasati vabhazira regaitizwe hurukuro yandaita nemumwe komishinar wekugender commission of Zimbabwe vachitaura pamusoro pechirongwa ichochi.
Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kurora kana kurodza vana vasati vabvazera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbeteke, ndiri commissioner wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura. Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo, zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe, zvimwe zvacho zvichienderanawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture. But zvinhu izvozvo zvinogona kunga zviri izvo zvinenge zvichikonzera. So zvikonzero zvakawanda wanda, asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Ana Machaya, uye akawanikwa akabva afa panguva yekuti abatsirwe mwana wake. Mwana akararama pati akafa. Chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki. And sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana, uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
So izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti izvi nezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei, kunyanya-nyanya zvichienderana nemachechi, kunyanya-nyanya oso zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa.
Saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei?
Kazhinji zvakachitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway, yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati, pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo, zvichipinzirana zvichizoenda kuti zvakadaro. Asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa, ukwanise kuva unotibatsira. Nokuti mukatarisana nemutemo, mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18. Asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16. Saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana. Saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete. Kana tati 18 i18. Ende tikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana. Chikoro pamwe chabva chatongopera, pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira kuti mwana iyeye, uyezve akuzvitarisirawo pasi. Saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society neko.
Saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana?
Isu seGender Commission tiri kutoisapota zvikuru. Yatoenyaya yakumatanho makuru yezvemutemo. Tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo. Saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika. SeGender Commission takatarisa oso nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment, uye hausi kutarisa vana chete, vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa, mumapublic space, mese matosangana nevamwe. NeGender Equality Act, Gender Equality Act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana. Uye zvakare isu takagazeta, takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri, takaisa kuti isu toda kuinvestigeta zvakakwana. And muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei, uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki. Kana tine zvatinenge taona, tichapira nyaya dzedu kune ma relevant authorities vanogononga vari vemachechi vanogononga iri parliament vanogononga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vadiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje.
Mazvita ini.
We were hearing there from the gender commission. They're actually saying that during this COVID-19, although they are really concentrating on the pandemic, they are also looking at issues of young women who are being married off or abused when they are underage. So they've actually started a program to investigate and really take stern measures to stop this. Over to you, Kit.
Kuyahlupha sibili ukuba labo Facebook kube sobuya oTwitter lakho konke esijala ukusebenzisa nsuku zonke kukhanya sibili this is a global problem kungani ke kuwile nxa sigangela ke oFacebook oTwitter uInstagram lakho konke nje sikusebenzisa mihla yonke so nyabona ke sisebenza labo eVoice of America bathi kungani kuyahlupha kakhulu khonoko ke ukuthi there is an outage in terms of you know the Facebook is down and then Instagram is down, Twitter is down in most cases, and some people are actually saying, oh, today there's less noise, and they're enjoying it, you know. Some people normally would love to get away from social media and all these kind of things. But is life, work up with Mike under such an environment where there's no Facebook, there's no Instagram, there's no Twitter, there's nothing, man.
Mm-hmm.
Yeah, so they're coming. So how do people cope, you know, when they are not, you know, surfing all these social media platforms?
I mean, excuse me, especially for young people, young people have become so reliant on our phones, on technology to get by on a day-to-day basis. We've incorporated it in practically every aspect of our lives. But it's very difficult, especially when some of these websites and some of these apps are down. It becomes very difficult. But like I said, life needs to continue. Luckily, some of these apps don't go down the whole day. some just so happen to go a small period not working. But yeah, it's very dangerous, especially for Chinangina Banjabasakula, because like I said, social media or these technology in general has become a thing that's dictated in Bilo's Etru, from Umsevenzwe to Indeles Tulangaimali, all this has become very reliant on technology.
And we know that California has become the first state to announce that, you know, is planning to have all students vaccinated, you know, against COVID-19. And it seems as if all students would be required to be vaccinated for in-person learning, starting the term following FDA full approval of the vaccine for their grade span 7 to 12 and K6. So at the end of the day, it seems as if they are now implementing this program in order to, you know, as the mitigatory factor against the spread of COVID-19. So ke zvikanda vasiyabona kuti kuna ngale ke California sebengani ke bafaka umthetho ukuthi abantwana bahlatshwe ama jekiseni lawa kwenze kuti phela kungamemetheki igcwane COVID-19. Besa muti sikhulume labanye eZimbabwe sizwe ukuthi bathini ngodaba lolu kodwa ke sike sathola ubaba uSifiso Ndlovu sikhulume ukuthi ke kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni ngoba ungamemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19. So kunjalo ke over to you, Marvelous.
Aiwa hapo tikutora ii kuti tiripitika ikokuno kuAmerica takaona ini weCalifornia titi iro kubva munguva iri kuteerera vatotanga pari zvino vana vese vanenge vakufanira kunge vachienda kuchikoro vanofanira kubayiwa nhoka yeCOVID-19 ndozvimwe zviri kuitika ikokuno kuAmerica saka vanga vari kutarisa iye kuti zvino rei izvi tichitarisa kuti pasi rose tinoziva kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vari kunzi unokwanisa kubayiwa kana kusabayiwa asi takaona zvakare mutungamiri wekuno kuAmerica vajoe Biden vachipa iwo mutongo wekuti vese vanoshanda pasi pehurumende ungare uri unoshanda uri full time kana uri contractor vanofanira kubaiwa but it's the COVID-19 sekutaura kunoita vamwewo vanongura vari kuti iwe zviri kuitirwa kuti nyika yeamerica ichitanga kusimudza upfumi hwayo nekuti mabhizinisi akawanda anga avharwa sezvo mabhizinisi akawanda zvakare anoshanda nehurumende saka hurumende yanga yakavharwa vanhu vazhinji vaishandira kumba mabhizinisi akawanda anga akavharwa saka vazhinji vari kutarisiwo vachiti zvimwe izvi zvingabatsira kudzosera pasi kushaya kwevanhu kubva kuchirwere ichi checovid-19 nekuti tinoda kuti kuamerica nzvimbo zhinji dzavhura kuti vanhu vanogonavo kufamba kana vakabayiwa nhumba idzodzi dzecovid-19 vasina kupfeka mamask asi mumafederal building imo muno mabuilding ehurumende kana uchienda imomo unofanira kunge wakabayiwa asi zvakare wakapfeka mask. Over to you, Gibbs.
Thank you very much. On that note, I think we have come to the end of our program today. We wish to thank all the people who participated in this show, including Mike Wobe, who does our youth show, The Connection. Thanks also to everybody who contributed, audios and videos. We also thank Ezra Chisaspanda, our correspondent based in Bulawayo. So in office, Kip Stube in Maryland saying, good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Klang, and I'll be broadcasting from my home in Washington, D.C. And also, this is a let you know again that there is an outage, and we have been trying our best to give you the best of the program so you do not lag on news. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. That's good.